Not like tirikura mwirana but kana tiri tseru dotsoda chiwirirana. As long as uri happy ndichifarawo. Kana zviri zvemoyo tese tatopindirana. Kana tafuratirana muromo takurasirana mumwe akutonorara panze. Tsoda tichibatsirana mumba tichatarisana wakutonorara wega pamubhedhi. Ko ukangoita yaunola ndichiita yandolafa. Ndoita yako ndoita yangu tichiwirirana. I don't even think kuti pane chauchabva. Ko ukangoita yaunolafa ndichiita yandolafa. Kaita yako ndoita yangu tatopindirana. I don't even think kuti pane chauchabva.
Hey, Max. Parakatanga you used to do me, I used to do you njiti. And see a love who got to make you out school. You used to think you were the ultimate source to my happiness. But I wangazwe gare, ite ya wada sha screw you. I heard you found a new crew, you found a new boo. One kare wipe my fear, my boots unge kufu. Never talk to the group, you know toda zwe my group. Da inda katera boys rango. Parakande uza kuna introvert in over my vuku. Azrebe wife material cause asunga duku. Hey boo, but trust me out, chandi wone foot. Face yangu chaita yegu, don't know type up a YouTube. Wakagu baiza wakati wakandi samu wikupu. Pandiri haji senza zwana manjuzu. Ndiri kila riri silent mukunzu. Ndiri kila riri silent hukunzu.
Not like tirikura mwirana but kana tiri tseru dotsoda chiwirirana. As long as uri happy ndichifarawo. Kana zviri zvemoyo tese tatopindirana. Kana tafuratirana muromo takurasirana mumwe akutonorara panze. Tsoda tichibatsirana mumba tichatarisana wakutonorara wega pamubhedhi. Ko ukangoita yaunolafa ndichiita yandolafa. Ndoita yako ndoita yangu tichiwirirana. I don't even think kuti pane chauchabva. Ko ukangoita yaunolafa ndichiita yandolafa. Kaita yako ndoita yangu tatopindirana. I don't even think kuti pane chauchabva.